akan nakal masih ready. Bila tangan nak sekali memang pandai anak si belum sejati di kabudi kodin punci punci. Maka segera ke Studio 7. Nepenyuro ini adalah kita menjumpa be. Namun lebih ni Studio 7 di Washington DC. Iyi ndiyo mime ya misoro ya nauzizi za nasi, ichiba kuno ku Studio 7, iri Washington DC. Urumende inoti parishu norvanu wa okorova utachua na we coronavirus mnika, wale itamata na matana tu nevana 604. Uye mazana mashanu nema kuimasiri anewa nomwe vavo 587 waka wani kwa basi na utachua na uhu. Bazi runoona anezo utano rinoti gumi neva nomwe waka wani kwa vaini utachua na we coronavirus uye vanu watatu njimu wakafa nechuwele ichi. Vano jesekare pabanu vane utachua na uhu umeshete ari kumatebleland north vashanu varimu blawayo. Vanomwe varimu Harare uye vana vari kumashonal and east zvichisvitsa pavanhu gumi nevanomwe vane utachiwana hwecoronavirus munyika. Mangwanani anhasi dare rehigh court rikanzwa nyaya yauyiswa mberi kwaro navamupfunzi mulilo nemumiriri weHarare North muparamende ari nhengo yeMDC Alliance vaRusty Markham, avo vanoda kuti hurumende imanikidzwe kutambirisa vanhu vakaudzwa nehurumende kuti vagare mudzimba dzavo kwemasvondo matatu mukurwisana nechirwere checoronavirus. Vaviri ava vanoti vanhu vazhinji havana mabasa muZimbabwe uye vazhinji vanorarama nokutengesa zvinhu pamusika, naizvozvo havakwanisi kungogara mudzimba dzavo vachitarisa vana vavo vachifane nzara. Vuyetara vaviri ava vachendaibiti veZimbabwe Lawyers for Human Rights uye vari zvemutevedzeri wavanerzo nchamisa vaudza Studio 7 kuti vavanomiririra ava munyaya iyi vanongoda kuona zvinhu zvichiitwa pachena. Taedza kubata munyori mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana, asi nari mboja yavo yange isingadavirwi.
Varume vaviri vanoitwa muzvina fundo mufundo mulilo na Honorable Rusty Markham veMDC Alliance Harare North vaenda kudare redzimhosva vachinoda kukumbira matare kuti panyaya yelockdown inoyi hurumende ibhadhare vanhu vari kutambudzika aidza mari kana kuti masafety nets anogona kunge ari roller mill, iri sugar, iri flour, iri nyama kuti vanhu vararame vari kutambuka. Sezvamunoziva imi 95% yevanhu muZimbabwe havana mabasa, 79% vari mu informal economy. So vaenda vachida kuti paonekwe kuti vanhu vasabude mudzimba. But kuti vasabude mudzimba ngavapiwe chekudya, ngavapiwe mari, ngavapiwe mvura, so that social distancing inoitika. Ndo zvavaenda kukoti vachinotsvaka.
Murayiro wekuti vanhu vagare mudzimba watanga kwatova nemazuva akati wandei. Nyaya iyi yekudare redzimhosva munovaso kuti ichabatsira here sezvo vanhu vagara vachidore mudzimba kubva kudhara?
Ichabatsira chaizvo, because kana muchiti mimi vanhu vari mudzimba vanhu vakanzi vagari mudzimba, hongu mutemo wakadaro munhu haasi mudzimba, because munhu ari kutotambura ari mumstreet, kunana mabvuku tafara kwandomirira uku vanhu vakazara mustreets vachitengesa matomato vachitengesa mambaira kana kuri kumbari kwakazara mustreets nokuti hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina chekuzvira hazvigone kuti munhu agare mba make kana asina mvura hazvigone kugare munhu agare mba make kamba kamwe chete ane vana 8 iye ari roja pamupati pakazara vanhu so vanhu vanotopinda mustreet so masafety nets aya anodidikamwa ende imimi musafunge kuti pachanzi papera lockdown musi wa21 April zvoreva kuti corona yapera pacharamba pachingori nematambudziko saka maregulations ekuti hurumende ibatsire mhuri dzinotambudzika mhuri dziri vulnerable mhuri dziri fragile anofanira kunge atoripo mutemo uyu unofanira kunge uripo munofanira kuyeuka futika kuti tiri makore enzara harvest inenge isina kumira mushe gore ra2017-2018 gore ra2019-2020 harvest yedu haina kumira zvakanaka so ava vaenda kumatare vari kuti ngapaitwe mutemo kukuti tizive tese kuti kana ndichida chikafu ndinokwalifya sei ndinochikuwana kupi because pakaiswa mutemo vaya vemakaro vane maoko marefu vanopoticiza food vacharamba zvavanongoita vachizve kumaruzevha dzaso ai varume ava vaenda kumatare kuti hurumende ngaipe masafety nets aya but masafety nets aya ngaapiwe pamutemo uri transparent so that anyone whether anoenda kuanglican church kana kuroman catholic anoenda kumdc alliance kana kuti ZANU-PF mese munonoona chikafu because mutemo uri neutral unehuchiprovida kodzero dzenyu mese
vadomwa munyaya iyi ndevanani vaditi
wekutanga anonzi pachirungu first respondent ndiminister of health and child welfare baba Obhedhaya Moyo vechipiri ndiminister wezvemari vamutulisi Ngube vechitatu ndiminister welocal government vaJulai Moyo wechina ndivo vamunangagwa
munotarisira kuti nyaya ichanzwika rini
It was coming at 10 o'clock, quiet court, before Justice Tagu, Justice Msaku.
Abo vange vari gwetare Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vari mutevedzeri womutungamiri wa MDC Alliance, vatendai kuti vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Kutaura kwatamboita bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika hwakwira kusvika pagumi nevanomwe izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu vatatu vaine chirwere ichi kubulawayo muzimbabwe mashaya vanhu vatatu nechirwere ichi kusvika pari zvino pavanhu vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vana vacho ndevemhuri imwe chete yavasorusa kudya vekuruwa avo vanofungidzira kuti vakabata chirwere ichi mushure mekumboenda kuDubai Blessing Zulu weStudio 7 anopedzisa hurukuro yaaita navasakudya
kwa 3-4 vasina kubatwa E5 saka tirikugara kuti ratugera asi izvozvo zvatakaita ndezvekuti since imba iyi ya 3/4 complete iyo main house ndiko takachiisa vari negative ndiko rugara takachingoisa kuma bedrooms kwacho isusu takangosati cottage still positive
ko vavakidzani venyu vari kunzwisisawo here nezvechirwere ichi
kunzwisisa but kungotoe ndofunga pachirumboda dzidziso yakati kurei kuvanhu wese bhozi vanhu vari kutya chaizvo even kuti yes the phone us kuti vanzwe kuti tarara sei they are giving us all the support even chikafu wama neighbors akatibatsira ruwa residence yese yakatibatsira wema churches wakatibatsira but kuti wazosvika pedyo wari kutya stereki nenyaya yekuti wari kungotya kuti zvose hosha iri utaurwa nezvayo stereki tinogona kuzotapurira tapukira pairi but regain to this opportunity kuti ndiudze vanhu kuti yes ihosha inouraya but vanhu vasatye kubatsira hama dzavo zvakanyanya stereki nekuda kwekuti vari kutya because dopa good example yekuti inini honai ndirikugara nevana vari negative isusu tiri positive but tiri kugona kugara tiri pamwe chete yes vari kugara mumimba yavo isusu tiri mumba medu but munongosangana mukupfuura mukufamba kana toilet ratingoshandisa imwe before first lady vasati vatipa imwe toilet saka ndangu kuzira kuneti kune wanhu kuti wabatsire kuno anenge ari munhu kubatsira but manebhas edu ari kubatsira but that kakutya karipo that's the truth kakutya karipo kuti vanotapukira zvekuti hapana kana unosvika pagedhi pangu vazhinji vanotya ndo chokwadi chaicho dai panofanira kudzidziswa ipapapo
ko vana chiremba vari kukurapai sei
madoctors arungopeno because isusu mishonga yakati paka iyo antibiotics but waingoti encourage kuti tinwe ma vitamin C tablets nekungonwa idzo mvura dzine ma lemon idzodzidzi mvura ine lemon iri warm yaka inobatsira chaizvo kana mukanoka uripo wekuti moisa garlic ne ginger inotibatsira mvura iyoyo iri warm kungonwa maybe glass of that water per day zvinobatsira chaizvo zvatibatsira especially kuwana wangu yakazosvika ya mild why because ndi pandakatanga kunzwa kusanzwa zvakanaka ndipo ndaingotanga kuti ndipe malemon ndipo takatanga kungonwa semhuri saka pandakazonatswa chibatu kurwara chaizvo 3 days 4 days zvacho idzodzo iwo wanga utonwa kudhara pawakazochibatwawo positive wanga utori ne 5 days wachinwa saka zvakawabatsira kuti haina kuzouya ine simba sezvayakaita kwandiri
ko ndeipi kurudziro yamurudawo kupa vana vezimbabwe vangadai vakateerera chirongwa chedu chino chestudio 7
chirukudziro rwandinopa kuno vakateerera chirongwa chino ndechekuti yes zvinhu zvakaoma muzimbabwe ndinodzokora zvakare kuti zvinhu zvakaoma shuwa muzimbabwe but dataita hidziko ya president yekuti tigare kudzimba kuti chirwere chiri kutapukira chirwere chinorwadza and for information munhu ukabatwa nacho chirwere ukafa ndiwe unofa hurumende haifi and vanhu ngavazive izvozvo chirwere chachinomira zvakanaka dai vanhu tangoteerera haino kuti tine nzara mudzimba but chirwere chachinomira zvakanaka tiregozoregreta mangwana tinozoblema futi kuti hurumende yatirasa tisirudini tisiumira paizvo zvakanaka dai tateerera kungogara kudzimba zvinotibatsira chaizvo kutoti chirwere ichi chirege kuramba chichispreada ndo kurudziro ndinopa kuwana
vasausa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavhairasi chikatapukiravo kumudzimai nevana vavo vaviri vange vari parunare kuruwangu zvichakadaro uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavhairasi pasi rose huri kuramba huchikwira uye hwasvika pavanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe mumashoko atumirwa kustudio 7 neafrican union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvezvirwere muafrica reafrica centers for disease control and prevention anoratidza kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi muafrica vakwira kusvika pachurugumi nemana uye mazana mashanu nemakumi masere vanhu vafa muafrica vanosvika mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa muafrica vabatwa nechirwere ichi Johns Hopkins University yomuamerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavhairasi pasi rose inoti vanhu vafa vadarika zana nemakumi masere america ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vave kudarika zviuru makumi maviri nematatu mukuru wesangano recenter for natural resource government vafarai maguhu vanoti vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vari kukundikana kuwana chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo panguva ino yekurambidzwa kufamba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi vamaguhu vanoti izvi zviri kukonzerwa nemutemo wakadzikwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa unorambidza vanhu kufamba-famba kwemazuva makumi maviri nerimwe senjira yokudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi vanoti matunhu avawana nyuto iyi anosanganisira remutasa kumanikaland pamwe nehwange kumatibuland north sangano renational aids council rakazivisa svondo rapera kuti riri kukurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS kuti vange vaine mishonga yemwedzi mitatu munguva ino yokusafamba kwevanhu kuitira kuti vange vakadzivirirwa zvakakwana Ngati njwei hurukuro ya waita na Jonga Kandemiri wa Studio 7.
Tingati dambudziko guru riripo iko zvinezvi pariri kutangira pacho pa transport. Lockdown yakai announcewa na President Mnangagwa. Iri kuonesa kuti mabus anotenderwa kufamba chete mabus eZupcom. Saka kumaruwa kwakaita sana mtasa. Akufambi mabazi ezupko kunofamba public transport. Saka public transport iyoyo haisikutendera kufamba zvokutaura kuno. Mumwe driver weimwe kombi inopinda mamutasa akatorohwa nemapurisa mushure mumwe awanekwa achitakura vanhu achienda navo kwamutasa.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo vamaguhu dziri kusangana nedambudziko iroro?
Takasangana zvekare nedambudziko iroro kuhange. Mamonitors edu aripo on the ground ari kuonesa kuti nzvimbo isingafambi mabhazi ezupko vanhu varwere havachakwanisi kuti vafambe nzendo refu kuti vasvike kumaclinics. Sekuziva kwamunoita kuti maclinics ekumareserva anokwanisa kunga ari distance inokwanisa kudarika makilomita kana gumi nemashanu. Saka munhu kana achirwara kuti azofambe distance yakadaro kuti aende kunopiwa mapiritsi wodzokera kumba zvekare, takutaura kuti 20 to 30 kilometers. Ndosaka vanhu vari kutadza kuwana mishonga iyoyo.
Vanhu vangani vamaguhu vamunofunga kuti vangadai vakatarisana nedambudziko iri?
Jonga sekuziva kwako vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho vanogara kumaruwa. Saka vanhu vatiri kutarisa kuti vari kuaffectwa nelockdown vari kutadza kunotora mishonga yavo. Vanhu vanokwanisa kusvika kana half a million kana kuma 750,000 nekuti kutaura kuti vazhinji vari kumaruwa kusingaende mabhazi ezupko havachina means of transport. Ende vamwe vari kutotya kufamba chaikocheku chakuti vanorohwa nemapurisa. So idambudziko guru riri kuaffecta nyika yese, vanhu vese vari kuda kuaccessa, not only vari kurwara nechirwere ichocho asi vamwewo zvekare vanenge vachida mishonga kana high blood pressure, hypertension, vari kutadza kufamba nekuti hakuna transport uye kuti vari kutya kuti vanorohwa. Ende munoona kuti hurumende haina maplani ayakaita anobatika ekuti vakwanise kubatsira vanhu panguva yakadai.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuona kuti mungabatsira vanhu?
Isu sesangano rakazvimirira roga reCenter for Natural Resource Governance, basa redu nderekuita research, ongororo. Kana taongorora toshambadza zvatinenge taona muongororo yedu sezvataita izvozvi. Kundibata kwamaita inyaya yekuti takabuditsa statement mushure mekunge tataura nemamonitors edu akatenderera nyika yese. Ndo wakati pa information iyoyo. Saka, se research organization, tinenge chapeza pedu, tinenge chakumirira kuti hurumende ichatora danho kuti igadzirise dambudziko ratinenge tataura iro.
Zvii zvamungakurudzira hurumende kuti iite panguva iyo ino?
Chinhu chatinoziva tese kuti hurumende yedu haina capacity. So, vaifanira kuti vashande pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Hurumende yaifanira zvekare kuisa chikumbiro ku World Health Organization nemadona makuru akaita sana USAID, European Union, kuti vava nemari yekufano kuendesa mishonga iyoyo kunzvimbo dzandiri kutaura dziri kumaruwa dzinenge dzichida rubatsiro. Ndozvaifanira kuti zviitike, mishonga iyo igona kutorerwa kana muzvikoro zviri pedyo nevanhu ivavo, especially tichitaura nyaya yekuti hakuna public transport iko zvine zviri kufamba kumaruwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafare maguhu vari parunare pamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviruma zvepanhau. Mune nyaya yekuti chipatara chemusindo central chakatangidzawo kuongorora vanhu vane utachiwana hwecoronavirus. Chipatara chemupiro chishanda neNational University of Science and Technology pamwe chete neApplied Genetic Testing Center vatange vachiongorora chirwere ichi muvanhu vanobva kuBulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands neMasvingo. Mukronika wamekare muri yemurume akashaya nechirwere cheCovid-19 vaEN Hislop vanotaura kusafara kwavo nemabatirwo nemarapirwo avakaitwa vasati vashaya, vachiti vanhu vavakavarapa vange vasingazivi zvavari kuita. by Islop, our Akanga by name, Mako, Makuin Mandu, and Mapumbame, Rakamu, who we name, but what they should really teach Muslim Babwe.
Yavi nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya magadi magadi mure studio seveni tinokwaza mure Zimbabwe yose rumatima nenyika kusanganisira vari muSouth Africa ndinoitwa baba Trevor ndiri muKimbari ndinoda kuti ndingotaurawo pamusoro yatokosani kupe tokosani kupe ari kushandiswa nezanu PF ngasiyane neMDC yavachamisa iyana MDC yake yakaenda nayo kumaelekisheni akadliwa. Saka ndizivi kuti koti yeZimbabwe kana ichiti MDC inofangwa kuita Congress kana kuti MDC yavachamisa inofangwa kudizova yotangwa patsva. Ndizivi kuti zvinenge zvichireva kuti kudii yakabuda momo anda akatama kana vakakwake. Saka angachiita zvekokwa chena nealliance. Kupa takaenda kumaelection MDC alliance vakairegera ichikwikwidza iwe singatende kukwidza atenda hangu.
Kustudio 7 makadi mese vanoshanda mangwanani namadekwani zvinokwasai mose semuri inotikakwira zvakadai kuvanzika nezvipachena munyika dzose nokutendera nokufarisai panguva dzino. Handina zvakawanza ndokutaura asi ndinoda kuti nditaure pamusoro evanhu vose vari muZimbabwe nevari munyika dzakasiyana siyana. Ndaikumbira kuti anoteerawo panguva ino tive nemwoyo mumwe wokubatsirana. Shuwa zvinhu zvakaoma, shuwa maramiro edu havafani, kuwana kwedu hakufani. Saka ngaisave nguva yekudisekana kuti vananhiki zvinorama sei. Ndaikumbirawo zvangu kuti tava nemwoyo munyoro. Kuona asina chokudya ngatiedze patinogonapo kuti awane chiupfu kana nemiriwo isinganyai kudhura. Unenge wagona ipapo ndinokumbirisa kuti hama dzangu tisasekana asi kuti tibatsirane. Kubva ipapo ndinokumbira kuti zvisapera kusvika chirwere ichapera munyika dzakasiyana siyana nokuti vazhinji sokuona kwamwe nyika zhinji dzichafarwa. Saka kuwana sekusikazofarwa kuchaomera muvazhinji. Uyezve panguva ino ndoda kuti ndikotaurawo zvangu kuna Maikupe navamwonzura navakomisi kuti zvamuri kuita izvo handina kuti zvakaipa, zvakanaka. Asi ndakatikare zvangu zvichatadza zvichazokusiyai zvichiuvisi pachena sokuti hamuna njere. Tarisai pavana vaguti izvozvi, tarisai vana biti zvavakamboita, tarisai vana ncube zvavakamboita. Saka mechiti zvinhu zvenyu mutarize kuti zvinokugumirai kupi. Ndo mashoko anga ndoti taura ndichiti munhu wese mukada upenyu hwakanaka ngatingonamata yekusvika chirwere ichi chakwanirwa mushonga nokuti munhu wese upepe pachiri tatenda hangu. Ndiri muno muSouth Africa TK Kandizano.
Tinoti tiri muno muSouth Africa tinoda kuti hobhodha rivhugwe tindewo kuumba tikwanise kundogarawo kuumba nekuti hatina chekudya. Nangwe takavharirwa yedu muZimba nayo COVID-19 yacho iyi tiwanewo kundobatsirika tiri kuZimbabwe tisakura sakura mumapfunde nemabagwe.
Makadiko hama neshamwari zvakaoma. Mwari atigumbukireiko nyika dzese? Dai Mwari aipindirawo munyika yedu yeZimbabwe vanhu varega kupa komanda yeMwari angoitawo mashiripiti yapera. Nzara ndo yatikwadza, nzara ndo yatikwadza ukomana. Mwari madarireikoko? Mwari madarireiko? Dematirangarirawo Mwari tagonawo kuyambuka vana veZimbabwe pamusoro pechirwere chekorona. Tozviziva Mwari kuti kugumbuka kwenyu ihasha dzenyu, asi kuti Mwari dai madzidzorawo kamarangarirawo nyika yedu yeZimbabwe.
Makadiko vasamarari vanajonga, indinoitwawo maifadza iwazha ndiri kuDurban. Ndangoti makadii mose kuZimbabwe, makadii mose hama dzeZimbabwe muri uno muSouth Africa. Ndangotawo nyaya yevanhu vari kunzi vari kufamba munzvimbo yemunyika yedu yeZimbabwe maringe nenyaya yechirwere checovid-19. Ndiona sokuti hazvina kunaka kuti vanhu vaite musikanzwa iyo nhamba yevanhu vanokurwara nechirwere checovid ichingowedzera. zvikada kubuda kwamunenge muchitoita muchienda pamunenge muchinotsvaga mavegetables ipapo ndopamunenge muchitora zvirwere izvozvo. Ina hangu chandanga ndichikumbirawo veduwe ndechekuti izvi zvitarisai kuti isusu tiri kuno kusouth africa tiri kutotambudzika kuti tingaenda sei kuzimbabwe kunoona mhuri dzedu nenyaya yekuti mabhodha akavharwa. Kana chirwere ichi chikaramba chichingokwira chichingokwira zvicharira nezvekuti tichangoitwa sevaya vakakwarantaiwa vekubhodha rekubotswana tigoita zvenguva tiri kuno. Imiwo vanhu vari kuzimbabwe vane hama dzavo dziri kuno south africa vakaramba vakavharirwawo vachawana sei mari vachashanda sei mari dzokuti vatumire nyika vanhu vari kunyika yezimbabwe. Izvona chimwari zvinongoda kuti ani nani sedunga muno kaazvifungire kuti ndikakwanisa kugara mumba ndikambochengetedza kwemazuva akatarwa ivaya toboona kuti zvinomira sei. Kana mwari wekudenga vachida vanongotiitira nyasha tose vanongotiitira nyasha vanovatiitira nyasha munhu waanomurombo kana mupfumi vanotiitira nyasha tose chirwere chongosvika pazvinozvikira. Dai tanga tambozama tose sevanhu kuti dai takwanisa kugara mudzimba dzedu tachengetedza utano hwedu tachengetedza mhuri dzedu nokuti iwo ukaita musikanzwa kuda sababa kavasamai mukabuda panze zvazvinoreva ndezvekuti muchauya mukaafekta vana vari mumba. Chokwadi ndakumbira ava hangu ndiri kuno kusouth africa kudebhen ndinoitawo maifadza iwasha tobva kugokwe uko pasi kuchiteketi chaiko.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Tienda pamepo Johns Hopkins University inoti vanhu vafa necoronavirus mudunhu reNew York vapfuura gumi rezviuru asi gavhuna vedunhu iri vachiti zvinoratidza sekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara uye neavo vari kufa vave kudzika zvishomanana. America ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi avo vanopfuura zviuru makumi maviri nematanhatu pamusoro pevanhu vanoita zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi masere nevaviri pevanhu vane chirwere ichi. Izvi zvinoreva kuti America ndiyo yave mberi kwenyika dzose nechirwere ichi pasi pose.
Ndakuvaka musha asi hana inorova mama hatichada kusasana inanguva yatofamba mama ndanyora ndiyo yerudo
ndiyo yerudo
ndiyo yerudo ibere mizuzu unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai avatumbo venga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu nurimi rwamai avatumbo venga mai vangu kana hama dzangu anonzi hemi aladeo
zvonguva yedu yapera regai kumbotarisa zvanga zviri munhau mangwanani ano. Dare rehigh court richanzwa nyaya inotsvaka kumanikidza hurumende kuti ibhadhare mari kana kupa zvekudya kuvanhu vari mudzimba dzavo panguva yekurwisana nechirwere checoronavirus. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pagumi yevanomwe. Vanhu vanodarika mazana mashanu ezviuru vanorarama neutachiona hweHIV AIDS vari kumaruwa vanonzi vari kukundikana kuona chekufambisa kuti vanotora mishonga yavo. tashika kumagumo esoro kwa chedu chanasi kiba inesho zekare maneru anasi apo tichikupaye zine na huo ini ndine chanono kawande ndini Washington DC nchiki mosfera kakanaka
Soko isika atisenda bako